Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, December the 3rd, 2015. Welcome to the Women's Segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And tonight on the Women's Roundtable, we are looking at the International Conference on AIDS and Sexually Transmitted Diseases in Africa, ICASA, which is currently being held in Harare. What are your views on the issue?
To join our discussion, you can call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you back.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 13860 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8:30 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pachina chemadzimai.
Asihluzeni bomama ngolesine. Sikhona njalo ebulenjini ku internet. We are on the web on www.voazimbabwe.com lobanjalo ku www.voandebele.com lobanjalo ku www.voashona.com.
I'm Dr. Rusendo Bonde. I am the chairperson of Zimbabwe Association of Doctors for Human Rights. As well, I have been sitting on the scientific committee of ICASA 2015. It has been an interesting stage, especially considering the theme, which involves linking leadership, science, and human rights. Turning to issues which have been raised around women, I think there's been a very strong voice around young women and girls, especially given the statistics which have come up that it is in this age group across the continent that new infections are being seen and gaps in programming are being evident, and as well the inability to integrate sexual reproductive health at facility level for this population. So I think that's one of the critical messages that has come out to say, realizing the impact of this gap, what should we do as a continent? Health system strengthening broadly for Africa as a continent is a major recommendation, especially looking at the WHO building block of what health systems are, looking at the health workforce, what is their capacity to address those issues, to deal with the stigma, to deal with the knowledge gap which exists, and then looking at issues of protocols and looking at policy. Africa,
challenges esiba lawo kuma HIV and AIDS counseling centers. Nxa nje ngifika ngingumama olimeleyo ngifuna ukukhansila, ngifuna ukutestwa. I'm ridiculed. What is it you? Kanti lani liyenza?
Ukuchiywa kwabantu nxa kwenziwa umthetho kumbe kusenziwa imithetho yelizwe kuyabe kuyinto embi kakhulu. Nxa khona sesikhangele indaba zegcekwane, sichiya abantu abanjengama-lesbian, abantu abanjengama-gay, okuthiwa yizitabane kumbe abantu abathengisa ezocansi, yinto embi kakhulu. Wonke umuntu ulelungelo lempilakahle, lelo lungelo njalo kalikhetheli ukuthi wena usebenza umsebenzi wokuthengisa ucansi.
Umkhuhlane lo osutholakala kuma-youth ikuthi ama-youth amaningi afuna ukutestwa. Vele ukuthi ngaze ngithi ngiya-organize ngithi ma-youth asenzeni soso, ama-youth amaningi abafuni, abangabafana, amankazana at least siyabona, but abafana vele abafuni.
Welcome tonight on the Women's Roundtable. We are focusing on the International Conference on AIDS and Sexually Transmitted Diseases in Africa, ICASA, currently being held in Harare. We're looking at what programs there are that are actually tailor-made for women at the conference. What are your views on the issue?
Mm-hmm. The ICASA Marvelous Conference started with the World Health Organization, WHO, tabling new antiretroviral therapy guidelines designed to help the countries meet the ambitious 90-90-90 treatment target to help end the AIDS epidemic target by 2020.
Yes, and PJ, Zimbabwe also joined the international community in marking World AIDS Day on Wednesday
yesterday,
with events on ICASA shifting focus to infants and adolescents in line with the theme of getting to zero new infections.
Yes, during the conference, delegates also agreed that there is an urgent need to influence targeted HIV prevention among vulnerable populations to make the dialogue all-inclusive if the world is to achieve the ambitious 90-90-90 target to help end the AIDS epidemic.
And PJ, interestingly, one of the most popular booths at ICASA, or the most popular stands, was actually the community village, mm-hmm. which was open to the public. As you know, there was outrage with some women living with HIV and AIDS saying they were not able to attend the plenary sessions because of the high cost.
Yes,
they were required to pay $300.
Registration
but
fee, yeah.
The community village was open to the public and it offered dialogue for those living with HIV and AIDS with experts. But on a lighter note,
yeah.
The condom stand proved most popular amongst women and girls eager to, you know, learn and protect themselves against HIV and AIDS. And I understand the theme there was condomize.
Yes. I could see some pictures from there, people wearing T-shirts written, condomize. We also spoke to one of the participants at ICASA, Evans Mugumbate, a women's rights activist, on her perception of the event. Let's hear what she had to say.
We are happy as a women's activist, especially when we're looking at HIV. I am very happy that Zimbabwe was hosted ICASA 2015. We are happy in the sense that now we can exchange notes on how far we have gone with mitigation of HIV and AIDS. We are also happy that as a host country, most people are coming up with ideas, their experiences in their own country, and we compare notes as Africans, that is, what is the way forward that we can help to mitigate HIV.
And what is the slogan that's being very popular there at ICASA? We see that there are different minority groups like LGBT communities and also sex workers. But you were saying that they are all singing with the same voice. What is that?
The slogan that has made people very especially women and the minority is on condomizing. Condomize in everything. If you are to have safe sex, you have to condomize. Because as LGBT, they have to condomize. A sex worker condomize, people living with HIV condomize, even if when you are negative, condomize. You can be circumcised and you can have spread that you can't be protected if you have sex without using a condom. So if you condomize, it means that you are protected 96%.
PJ, an interesting view there from Evins Mugumbate, a women's rights activist who was at ICASA. We were going to take a look at some videos that were shot to do with condoms, but I think we have our first guest, so we'll greet her and then go to the videos. Miss Anna Sango, welcome to the Women's Roundtable.
doing marvelous. How are you?
Oh, very well. Take us, you know, through what's going on at ICASA. I know you've been there since the beginning. What's the message, especially for women living with HIV/AIDS?
For us, the message has been inclusion, inclusion, inclusion. We want our women, especially young women and adolescent girls, included in decision-making platforms, included in policy, included at every level. So our message was inclusion, inclusion, inclusion.
Okay, so we'll keep you on hold there because we just need to also greet our listeners in our own language, PJ. Go ahead.
Yeah. Okay. Kuhlelo lethu lamhlanje sidibana nje kungolesine kunje nje kuhlelo asihluzeni bomama lamhlanje sigxile emhlanganweni lo okhona eHarare okwamanje sikhuluma nje umhlangano oqale ekuqaliseni kwayona le iviki umhlangano weICASA uloke ohluza indaba eziphathelane lokunqabela ukumemetheka kokuthelelwana kwegciwane lengculaza oweICASA. Sikhuluma nje bakhona abayikhona ngale kule nkuthazo ezihlukeneyo eziphuma khona ngale, njalo abantu abaningi bayangena imihlangano, ikakhulu imihlangano le eyangaphandle lalapho kuthiwa khona kuse-village. Ikuthwani?
Community village.
Yeah, i-community village. Abaningi bayenelisile ukuthi bayifika khona ngale ngoba emhlanganweni ngokwakho eWayikhasa kuthwana na kube le dubo lokuthi abantu bebengenelisi ukuthi bahlawulele inhlawulo ye-$300 amakhulu amathathu amadola ukuthi bangene kuma-plenary sessions. Kodwa hayi kungasenani baluzwile, bazizwile isikhalazo senu abantu beyikhasa ikanti ke bayenzile eminye imihlangano emincane, benzile njalo le mbukiso lokhu kuqhubekela phambili ngokukhuthazana ngokwenqabela kokumemetheka kokuthelelwana kwegciwane elengculaza.
Aiwa, Iroidama PJ, nasi muchirongwa chedu chemadzimai. Tiri kutarisa musangano mukuru uri kuitirwa iwo munyika weICASA 2015. Uyo uri kutarisa iyo nezvezvirwere cheHIV/AIDS kana kuti utachiwana weHIV/AIDS kuti zvii zvingaitwe kuti veruzhinji vawanikwe vachidzivirirwa. Asi nhasi tiri kunyanyotarira kuti pane zvirongwa here zviri kubuda kubva pamusangano uyu zvichabatsira madzimai PJ. Taita rombo rakanaka zvekunge tichitaura nama tariro makanga chikumbirike vachitaura ivo panyanya panyaya yekuchema chemwa kwanga kuchiita madzimai akawanda kuti vanga vari kunziyo vabhadhare mari inosvika iyo $300 kuti vapinde mumusangano uyu unozikanwa seplenary session. Asi amai makanga chikumbirike vakati aiwa pane imwe nzvimbo yanga yakagadzirwa inonzi community village,
yeah.
Iyo yanga ichiita kuti madzimai anokwanisa kuenda iwo pachena vachikurukura navana zviremba navana vachikurukurawo vachiona kuti vangabatsirana sei. Uyezve tanzwa kuti panzvimbo iyoyo kuri kuwanikwa zvidobidobi zvakawanda zvakadai
sevasana emiculo igido
zvakadai semakondomu nezvimwewo. Uyezve tanzwa kubva kuna mai mugumbati vanga vari ikoko vachiti iwo zvatikati zviratidzwa zvemakondomu ndozvazviri kunyanyofarirwa neveruzhinji vachiti ivo aiwa mukore uno mudzimai ngaasawanikwe achibatwa iwo neutachiwana weHIV/AIDS. Saka tiri panyaya iyoyo tine munyarikani wedu Ana Sango ari kumusangano iwoyu, tombodzokera kwaari PJ. Misango, timbonzwa kwamuri kuti zviri kufamba sei nyanya panyaya dzatiri kunzwa kuti aiwa kuri kufadza chaizvo, kune zvirongwa zvakasiyana siyana, titsanangurirei kuti zvirongwa zvei zviri kuitika ikoko.
Kuitasa kwakuchinakidza zvikuru. Kwakuine zvirongwa zvakasiyana siyana, zvirongwa zvinotarisana nenyaya dzekuroreswa kwevana vachiri vadiki, kwakuine nyaya dzekutarisana nenyaya dzekodzero dzevana vechidiki, kwakuine nyaya dzekutarisana nekuti vana vechidiki vanokwanisa sei ivowo kuti vawane vachigarisana pamwe chete nevanhu vakuru vachitarisana nemastrategy, manational strategy avo, nekuti vangashandirana sei nevanhu vakuru vachibhuidza mapartnerships nemalinkages anoita iwo achatibatsira kuti tikwanise kuzosvika kupedza utachiwana weHIV by 2030. Saka zvirongwa zvazvo zvakawanda, kwakunezve zvirongwa zvakawandawo zvemakey population zve kuti tingakwanise kugarisana navo sei vachiva included seiwo mune zvirongwa zvine zvatetichiita mumaorganization atiitiri.
Miss Sango, aiwa muri kunyanyotaura chokwadi zviri kunakidza. Regai timbokubatai muromo ipapo timboonzwa mamwe manyautsamukanwa anga ari kubva ikoko kuikasa. Tinoona pakatanga musangano panga pane PJ mudzimai wavazuma vekusouth africa aitaurawo maonero ake first lady wekusouth africa nezvenyaya iyoyi yeikasa. Tomboenda, we'll now go to the first lady of South Africa talking about inkasa and her role as a first lady at the conference.
We can't hide behind culture. We can't hide behind anything else other than to say it's gender-based violence. It's violation of human rights at all levels. And I think in our countries also what we are going to go back and do is to see to it. I mean, being first ladies, we are placed in unique positions of influence. We are right next to the seat of power, executive powers of the country. I don't make an appointment with my husband to talk about issues that are affecting our women. So what we took stock of when we went to that conference was the fact that we need to work very closely with the departments or the ministries for gender, education, for social development, for women, and also for me, what I said, you know, we need to also rope in, it would be Ministry for Justice. Because we do have these laws in our country.
PJ, an interesting take there from one of the first ladies of South Africa, one of President Zuma's wives, who's talking about her role. Varikuti iwo aiwa zvakakosha samai venyika kuti vawanikwe iwo vari pamusangano yakadai, nekuti ndiko kunozobva varikuti iwo vari kushora zvikuru kurodzwa kwevana vadiki uyezve kushungurudzwa kwemadzimai. Nekuti vari kuti ivo semudzimai wemutungamiri wenyika havafaniri kuita yavari kuti ivo appointment kuti vataure nezvenyaya dzakadai sezvokusungurudzwa kwemadzimai kana kupiwa utachiwana. Saka vari kuti ndo basa ravachange vachiita vadzokera kusouth africa. Saka tinovakurudzira chaizvo.
Lapo vekungunkosikazi Zuma mungamongameli wakwele South Africa, mungamongameli Jacob Zuma ubekhona la emhlanganweni wonalo owe-ikasa. Lapho bekhuluma ke sithena naye bona njengama-first ladies ongabo bakhokheli bamazwe abadingeki ukuthi baze bafake i-appointment yokuyabonana lo mngabo nxa befuna ukufikisa indaba ezinje ngokulotsholiswa kumbe ukwendiswa kwabantwana besesebancinyane, udaba lokuhlukumezwa kwabesifazana. Konke khona lokho bayenelisa ukuthi bakufikise masinyazana kumongameli welizwe. Ubekusola okwamagama khona lokho, njalo wakhuthaza abanye ukuthi babuye emhlanganweni enje ukwenzela ukuthi babuyela emazweni abo bayisebenzela uZulu wemazweni abo.
PJ, maybe before we proceed, would like to pay tribute to Nico Abote, who's actually the gentleman who was a participant at ICASA, and he let us use his video. So we'd like to, you know, thank you, Nico Abote, for making that available for us. But we have our other guest, Dr. Rutendo Bonde, who's also holding on. Dr. Bonde, welcome to the program.
Thank you very much.
Dr. Bonde, you are coming in on the medical side. Tell us some of the findings that are actually coming out of ICASA that is of interest, especially to women in Zimbabwe.
You know, such a continental conference like ICASA presents an excellent opportunity to discuss emerging scientific research and evidence which is happening both on the continent and in the world, and its implications on how we move our HIV and STI programs both as a continent and as a country. One of the striking issues which has come out is the WHO presenting the new guidelines, a framework for the new guidelines around test and treat, and what implications that will have on numbers of people who are already waiting to begin, to begin ARV treatment and what that would do to our, our national pictures in terms of quantifying what gap we have, and also looking at what is the role of domestic resources now to bridge that gap in order for us to move forward.
Dr. Bonde, maybe if I can catch you in there, we have the organizers of ICASA. They only have a few minutes since they are running around. We will just take Mrs. Tariro Makanga Chikumbirike quickly, then come back to you. Mrs. Makanga, muripo here parunare?
Yes.
I know, nasi muriku manya manya asi, chimbotipewo zviri kubuda kumusangano uyu tichitarira kuti nasi izuva rechishanu, uye zviri kupera mangwana. Zvakanyanyonangana nemadzimai.
Kana tiri kutarira musangano uyu, takatarira dzemadzimai. Kusine masangano akawanda angatibva kunyika dzakasiyana siyana. Anosanganisa vana CSW, anosanganisira vana Papwik. Ivavo vanga vanyanya kutarisana nemadzimai ari kurarama neutachana hweHIV. Patakaa zvimende yekudai kuti vaiti gore rino vari kuselebreta mhenzo dzavakafamba. Asi vanga vari kutaurawo zvakare vari kuti ivo semadzimai anorarama neHIV vari kuselebreta. Asi vanodawo kunge vari kuwanikwa vachipihwawo zvinzvimbo pane zvakawanda, nekuti tinge tichiti kana tikati tiri kutarisa kuti tiri kuti tiri kuita ICASA, madzimai anenge achirarama neutachana vange vachiriwo mukanhu wekutaura zvavanenge vachitaura. Onekwe vachiwanikwa vari kucommunity village chete. Asi kuti pamunoti mukati muri kuita plenary session, vange vachiuyawo vachitaura ipapo, vachitaurawo zvavanenge vakasangana nazvo. Takaita World AIDS Day yedu, tikawana mukana wokuti takaita mudzimai akauya. Mudzimai wokuti asiyana nevamwe vatinosiwana makore ese. Takawana mukana cheikasa wokuti takanzwa vaya vanenge vasingasimbopiwi mukana wokutaura vachibhorerana nevanhu. Tapedza kutaura vanhu vapedza kuzvitaura izvozvo, vanhu vazhinji vakanga vari kutaura kuti aiwa vakasirikana zvikuru kunzwawo kune vamwe vanenge vasingasimbopiwi mukana, nekuti kune vatinoko tinenge takungozvipa kuti kati mudzimai ari kurarama neHIV tinozoona kuti kana ningani ngatiya. Takatarisa zvakare kumadzimai, kwanga kuri kutarisawo zvekuti madzimai vana vechidiki vari vasikana zvakare vange vatarikowo zvakare ikowo zvavanenge vachida. Votarisawo nyaya dzokuti vana vechidiki pane zvinyingo zvekuti vanogona kusangana nekuti even akabatwa chigaro ndakaonekwe paine mishonga iya exposure prophylaxis kuti ibatsire mwana yeye kuti asawanikwe achizowanikwa achibatwa neHIV. Asi makuseni kwaita plenary yanga ichibata vakawanda zvikuru, yanga ichitarisa nyaya dzehepatitis zvakare. Endi mukutaura kwavo vari kuita ikoko, tinoziona kuti madzimai zvakare anobatwa nayo pakanyanya. Vana chiremba vari kutaura zvekuti mudzimai nguva yepamuviri pamunenge waita PMTCT vabacho ndo painozobatwa ipapo, zvekuti vanga vari kutokurudzira kuti muno hanzi one munhu pa-12 vese anogona kubatwa nehepatitis B. And madzimai mazhinji acho anozozviona pamwe vaenda kunovhenekwa ropa ravo. Saka vanga vari kungokurudzira kuti zvirwere zvekuti isusu sevanhu vazhinji kacho hatizvitarisi, hatizvikoshesi, asi vanga vachingo kuti munhu wese ngaangozvifunza kuti handisi inini wechitwo wacho here. Saka vanga vachingokurudzira munhu wese, vachikurudzirawo zvakare madzimai kuti ngationei kuti kubvira iye zvino munhu nemunhu anga achienda kunana chiremba kuti tiende tichinovhenekwa. Nhasi sekuziva kwenyu zvakare ranga riri zuva reInternational Day of People Living Disability. Taonawo zvakare madzimai vari kufamba vachifambawo nevamwe vanenge vakavaya vanenge vakaremara. Tichitarisa kuti inini chandanyanya kufarira ipapo ndechokuona kuti madzimai akaremara aya havasi kuzvitarisa vazhinji vacho vachiti ndakaremara kukwanisa kuita zvakawanda. Ndawana pakukurudzirwa zvokuti ndokunga pamwe ndinogona kunga ndiri nichete ndaona izvozvo, kati handina kudatarisa mazhinji pavanoona. Asi ndanzwa kudaa nekuona kuti aiwa madzimai hongu anogona kunga aine imwe nhengo yemwiri wake usiri kushanda
asi kuremara kwakaita kwakuzikoku kuti vanhu zviti ndakutadza kuita zvandinofanwa kuita izvozvo ndanzwa kakuita kakudada ndanzwa kakufara zvakare kokuona kuti munhu haasi pangu yekuti ndinotora mwari ndakadai asi vari kutiratidza ushingi hwavainawo hunova hwokuti kana ndakazvitarisa munhu wese akakwanisa kuwana achiita ushingi ihwohwo tinoona kuti tinomubirira senyika dzemuafrica
aiwa tochikusiya henyu muende tinokutendai kuti mambotora nguva kuti muuye pachirongwa ndoziva kuti nhasi zuva racho rakati rebei kwamuri tinokutendai amai makanga achikumbirike kunge manga muinesu
ndatenda zvikuru
aiwa muve nezuva rakanaka
okay
iye siyambonga ke unkosikazi Tariro Makanga achikumbireke lapha ke ngumunye wabaqondisa kumbe abaqoqe lomhlangano we-ICASA siyambonga la ngokuqoqa lowo mhlangano ngilethemba lokuba abantu abaningi bayawuncoma ukuthi uqoqwe ngendlela enhle njalo yena ngumunye wabaqoqe lomhlangano wathi sikhulume ke lo unkosazana Ana Sango kunjani ke mama
ndinjani
hayi saphila wena ke ukhona khona ngapha emhlanganeni ungathi nje ngamafitshane kuyini osokunanzelele okukhulunywayo sikhuluma la ngezikhalazo lezi zokuthi abantu abaningi kabenelisanga ukungena kuma-plenary sessions ngendaba yenhlawulo lokunye nje ongathanda ukuthi siyabelane labalaleli bethu
ya indaba yenhlawulo ibibenkinga ngoba abantu abasakwanisanga ukuthi nabo bethole ukuhambisana labanye kuma-session lawa abenzakala phakathi abayiwo yi-plenary and kukhangelela kakhulu ukuthi yikho singathi it's the most technical part ye-ICASA okabe khulunywa like ezinye izinto ezizabe ziqakathekile ukuthi abantu bebezazi kodwa kusemani abantu babekwanisa labo ukuthi babe ku-community village kube lokuningi akade kwenzakala khona ngale ama-activity akade yenzakala khona ngalo abantu akade bekwanisa ukuthi babambisane lawo bakwanise ukufunda kiwo khona ngalo labantu abaningi labo nje ngasikhangela bebekhonalo nje kwi-community village befundisa abanye labo akade besuka kuma-plenar abanye bebekwanisa ukuthi bahlanganiselane labanye i-community village ebesebachazela ngeizinto labo akade bekizwe kuma-plenar so ngingathi nje abantu abaningi baqanisile nje ukuthi omunye lomunye athole isizathu why ebebuyile ICASA ngoba abantu bekule mfundo eningi akade yenzakala lapho community village
kuyini sibisibili okumqoka okubonileyo kusenzakala e-community village
community village ngibone indaba zama-rights kakhulu bekulavesi ama-session amaningi kakhulu ebebamba ngindaba zama-human rights kube lendaba zabantwana basesebatsha lendaba lezi ezabantwana abayenzisa besesebancane lendaba zokuthi abantu abasesebatsha bangasebenzelana njani labantu abadala so kaningi izindaba ezingangiziphumileyo kakhulu indaba zama-key populations ukuthi labo bangathola njani usizo nokuthi labo bangasebenzelana njani labanye ama-organization avele esebenza kundaba zokwenza HIV and AIDS.
Mbona abanye begqoke ama-t-shirt akade bhalwe condomize. Kade kusitshoni lokho.
Abe condomize bekule campaign akade yenzakala, i-campaign nje ehlale yenzakala kuma-international conference amaningi. Lathi sibe lithuwayo ukuthi lathi sibe layo lapha eZimbabwe i-condomize campaign laba bebengabantu abasesebatsha laba abakade befundisa abantu ngamakhondomu ukuthi wena amakhondomu kuyini asetshenziswa njani
zakubamba kumlomo khona lapho
ukuthi abantu bakhulume ngendaba zokusebenzisa
Miss Anna thank you so much Miss Anna thank you so much we'll have to ask you to hold on as we migrate to the internet. We would like to thank our radio listeners and also Dr. Bonde, please stay on the line. We are now streaming live. Please go to www.voazimbabwe.com and stay tuned. A marvelous mhlanganya huye.
Mina Praxedis Jeremiah kodwa lingayikhatshana kulabo abangafinyelela ukusithola ebulenjini siku www.voazimbabwe.com.